This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manira kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 14 2014.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti hezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi.
Vatungamiri venyika dzemusadhiki vokurudzirwa kuremekedza kodzero dzevanhu pavachaita musangano wavo mukupera kwesvondo.
Vamugabe vochema-chema nezviri kuitika mubato ravo.
Kuvandudza bumbiro reMDCT kokonzera mutauro pamberi pekongresi yebato iri muna Gumiguru.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mubato reMDCT munonzi maita kusawirirana kunotyisa mushure meurongwa hwekuedza kuvandudza bumbiro remitemo rebato, vamwe vachikurudzira kuti mutungamiri webato apiwe masimba akawandisa. Nyaya yekukandirana makobvu nematete uye kusanzwisisana yapa kuti mutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai vaburitse mashoko vachiti semutungamiri webato pari zvino havasi kuzorega kuvandudzwa kwebato kuchisiya mutungamiri webato aine masimba ose sezvinoitwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, avo vati vanoita zveumbimbindoga. Asi mashoko aya haasi kudzimura kunetsana kunonzi kwapinda mubato. Vamwe vanoti chigaro chemunyore mukuru webato chine masimba akawandisa, nekudaro chinofanira kutorerwa masimba aya. Vamwe ndo vanoti vanoda kuti standing committee yebato ibviswe zvekare sezvo ichivhiringidza mukuru webato mukutonga. Vamwe vari kuda kuti zvigaro zvitanhatu chete zvikwikwidzwe kuCongress, zvinoti chemutungamiri webato, mutevedzeri wake, sachigaro mutevedzeri wake, kwete sachigaro wemadzimai nevechidiki.
Vamwe vari kuda kuti mutungamiri webato adome munyori mukuru webato anoronga mabasa neanoona nezvekuburiswa kwemashoko. Vamwe ndevanonzi vanotiwo bato ngaritore zvakawanda kubva kubumbiro remitemo reAfrican National Congress yekuSouth Africa, iyo ine munyori mukuru anoshandira bato asingapinde muhurumende. Kune chimwe chikwata chinoti chiri kuda kuti vatedzeri vemutungamiri webato vaitwe vaviri. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriro vatsvangirai vaLuke Tamborinyoka kuti tinzwe zviri kuitika.
Vatsvangirai panyaya yekuvandudzwa vari kuti aiwa zvinyaya dzekuti semusangano wararama kwemakore 16 ndokuedza kuona zvakanakira musangano ndezvipi. Pamwe papasinganyatsobuda zvakajeka muconstitution ndichigadzirisa. Vari kuda kuedza kugadzirisa nyaya yatenderera munyika yekuti vatsvangirai vari kuda kuti vaitwe vaite chimbiri vaunganidzirwe masimba ose. Vatsvangirai vari kutaura ivo kuti aiwa vakapedza upenyu hwavo hwese vachiridictator rinonzi Robert Mugabe. Havasi kuda kuti process iyoyo icreate rimwe dictator muMDC, whether nditsvangirai oro mumwe munhu achavhotekwa kuti aite president muMDC paCongress. Vari kutaura kuti iprocesi yati kugadzisa constitution yedu zvichienderana nekuti makore 16 atapedza tadzidza chii, asi prosesi iyi haisi kunolidha pakuti pachaita munhu mumwe chete ane simba rakanyanyisa muMDC, nokuti tiri Democratic Party tinobhirivha nenyaya yeutongi hwechechetere.
Ko, icho chirongwa chekunzwa pfungwa dzevanhu nezvenyaya iyi chasvika papi?
Chirongwa chiri kufamba zvakanaka. Timu iyoyo iri kufamba ichinzwa zvekufunganwa mumaprovinsi. Ndofunga pari zvino inenge yafamba mumaprovinsi anenge 7 or 8, asi iri kuendera mberi nebasa rayo. Ibasa richiri kuitika.
Tiri kunzwawo kuti pane musangano uchaitwa mukupera kwesvondoko. Pada pachinzi panogona kutaurwa iyo nyaya yebumbiro remutemo iyi, ichokwadi here?
Aiwa, nyaya chaitika pa weekend hapa ingori retreat ye National Executive Organ emusangano wedu hapasipo parikuitwa constitutional outreach. Constitutional outreach iri kuitwa kuma province kwete pa National Executive level. Musangano uripo iretreat ye National Executive emusangano isinei nenyaya yebumbiro remutemo. Bumbiro remutemo iri kuitwa kuma province kwa vanhu vari kutaura zvavari kushuvira nezvavanofunga maererano nebumbiro remutemo weMDC.
Asi izvo zviri kutaurwa nevanhu zvicharemekedzwa here vatambori nyoka nekuti tiri kunzwa kuti mubato mune vamwe vari kugunununa zvikuru nenyaya yekuda kuvandudza bumbiro remutemo iyi.
Aiwa zvichataura vanhu zvichazvikwa zvichataura vanhu zvichaitwa. Asi kutaura kwandaita vatsvandira chavari kuramba inyaya yekuti tiite process leader kune rimwe dictator muMDC. Vatsvandira vari kuti aiwa zvichazvikwa zvichataura vanhu. Ite utongo wedu wejechetera asfari za hata wakasununguka wajitaura za wanufunga wazika kwa nise kusimbisha wabungirire.
Mutawari wabatuangira iwa Luke Tamborinyo kabari parunare Muharare. Direct from Washington, the voice of America.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu ari kukurudzira kuti vatungamiri venyika dzekuchamhembe kweAfrica vazive nyaya dzinosimudzira kodzero dzevanhu pamwe neupfumi muZimbabwe nedzimwe nyika dziri mubatanidzwa weSADC. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iye.
Vashaura nevatori venhau muHarare nhasi pamberi pemusangano wevatungamiri venyika dziri muSADC uchaitirwa kuVictoria Falls pakupera kwesvondo. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights kana kuti ZLHRA vaZimbabwe chimbwa vakurudzira vatungamiri venyika dziri muSADC kuti vatsvage nzira dzekugadzirisa zviri kunetsa munyaya dzekucherechedzwa kwekodzero muZimbabwe.
Isusu tirotarisira izvo kuti nyika idzi padziri kusangana dzeSADC dzikoshese nyaya dzekodzero dzevanhu. Mukatarisa iwo magwaro eSADC, mukatarisa thimu kana kuti dingindiro ratiri kufamba naro rinotaura iro nyaya dzekukurudzira mararamiro anenge achiita vanhu nekodzero dzavo, kuchengetedzeka kunoita utano, kudevelopawo kunoita ikonomi nekungoraramawo zvakanaka kwevanhu. Saka tiri kuti pavanosangana ipapapa ndo nyaya dzavanofanirwa kuti vataure.
Vachitaurawo pamusangano uyu mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International muSouthern Africa vaDeprose Muchena vakurudzira mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe kuti vasaite humbimbindoga vateerere vamwe vatungamiriri venyika dziri mumubatanidzwa weSADC. Zimbabwe ndiyo ichapiwa usachigaro hweSADC pamusangano uchaitirwa kuVictoria Falls. VaMugabe semutungamiriri wenyika ndiyo vachange vari sachigaro wemubatanidzwa uyu kwegore.
Zvireve kuti kana uri chairman weSADC ndiwo wakufunga zvekuita hurumende yako nehurumende dzemusouthern Africa ndoimushanda pamwe chete. Saka test iripo ndeyekuti vaMugabe vachakwanisa here kuteererana nevamwe vavo muSouthern Africa kuti vafambise urongwa hweSADC kumberi.
VaMuchena vatiwo musangano weSADC unofanira kugadzirisawo nyaya dzeupfumi pamwe nekupedza kutambura pakati pevanhu vari munyika dziri muSADC.
Chekutanga ndechekushaikwa kwemabasa. Ukapinda muMozambique, ukapinda muZimbabwe, Swaziland, Angola, South Africa, Lesotho, Botswana, pane nyaya yekushaikwa kwemabasa yanetsa. Chechipiri pane nyaya yenzara yanetsa. Chechitatu yatoti pachirungu inequality, kusaenzanisa, kusa vanhu kuwana kwavanoita zvikamu zvekuwana mabasa, chikoro, zvipatara, kuri kusiyaniswa nekuti pane vari kuwana mari yakawanda vari vashoma, poita vari kushaya vakawanda. Saka zvinhu zvitatu izvozvo ndo zviri kuvhiringa dunhu reSouthern Africa. Kuzvigadzirisa pada kuti tore nzira yekusunungura vanhu kubva muutapwa hwezvinhu zvitatu izvozvi, tichikoshesa kodzero dzevanhu dzatoti human rights.
Asi vachimbwa vanoti vaMugabe vanofanira kutanga vatarisa chinongo chiri muziso ravo vasati vatanga kugadzirisa nyaya dzekune dzimwe nyika pavachatora matomu eSADC. Pane dzimwe nyika dziri muSADC dzakaita seAngola, Malawi, Mozambique pamwe neSwaziland dzinonzi nemasangano orwira kodzero dzevanhu hadzina kunyatsomira zvakanaka panyaya dzekucherechedzwa kwekodzero dzevanhu uye munyaya dzezveupfumi.
Icho kwa ditika tarisa hizo, hakuna muna anga kwa niseye kutonga imbaye vamo, iyo yake asuru kugona kuita uti nyarare. Aunga uze vamo kutitari nyararo, imo mako mumba muru kubita kubvira moto. Saka tinongoti kuiskwa pachi garo kwa wamu gabe, ii atingati pachurungu political processes, zinuze kuti zichatongo itika, zina kumiskwa. Asi tinongoti nga wachi ziva hivo kuti chimzumbo cha warupu wachi nzumbo chuombe, tinotarisa onzi, iwo vange wachiona zimwe nyika zingaite gumine ina kuti dzirugarisana zvakanaka sei.
Zvichitevera sarudzo dzegore rapera, idzo dzinonzi neMDCT dzakabirirwa zvemhando yepamusoro-soro, vachimbwa vakurudzira vamugabe kuti vasarambe kutaura nemutungamiriri weMDCT vaMorgan Tsvangirai pagakava rezvematongerwo enyika muZimbabwe, sezvo vamugabe vachazenge vapfeka bhachi reSADC panopera musangano uyu. Mukuru wesangano reHuman Rights Watch muSouthern Africa, Muzvare Tiseke Kasambala, vati kuti zvinhu zvinake muZimbabwe pamwe nedzimwe nyika dziri muSADC, masangano anoshanda akazvimirira pamwe nemasangano enhau anofanira kushanda akasununguka. Zvichakadai, mumiriri weAfrican Union pakurwisana nekuroorwa kwevana vachiri vadiki, amai Nyaradzai Gumbonzwanda, vakurudzirawo vatungamiri veSADC kuti vabude nezvisungo zvavanokwanisa kutevedzera zvinoita kuti kuroorwa kwevana vachiri vadiki muAfrica kupere. Amai Gumbonzwanda vati pane vana zviuru makumi matatu nezvishanu vanoroorwa pagore pasi rose vasati vasvitsa makore avanosungirwa kuti varoorwe zvichikonzerwa nenhamo pamwe nekusamira zvakanaka kwehupfumi.
Chekutanga ndiri kutarisira kuti vatungamiriri venyika dzemuSADC vabude nechisungo chakasimba chekusumudzira kodzero dzevana kunyanya vanasikana. Tisaona vana vachirega kuenderera mberi nedzidzo yavo sekuti vave kupinda mukuroorwa uye kuti vasati vasvika pazera rekuti vange vachipinda muwanini. Saka takatarisa SADC Summit ndiri kuona zvichikosha zvikuru kuti sehurumende dzese vaise chisungo chekuti inyaya yavanoda kuti vagadzirise munyika imwe neimwe yeSADC.
Musangano wechimakumi matatu nemana weSADC uri kuitwa paine chinangwa chekubuda nezviga zvedunhu munyaya dzekusimudzira upfumi uye kushandisa upfumi hwedunhu iri mukusimudzira vanhu vemuSADC. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zvichakadaro, gurukota rinoona nezvekunze kwenyika vasimba raChembengegwi ndivo vava sachigaro mutsva wemakurukota ekunze kwenyika dzemuSADC. VaMbengegwi vari kutora chigaro ichi kubva kuna vaGeorge Taputula, vanova gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muMalawi. Makurukota ezvekunze kwenyika dzemuSADC ari kuita musangano wavo kuVictoria Falls pari zvino. Musangano uyu ndiwo uchabuda nehwaro hwemusangano mukuru wevatungamiri miri venyika dzemuSADC uri kuitwa mukupera kwesvondo kumucheto kwemusangano uyu. Masangano evarimi, masangano evanhukadzi pamwe nevashandi vemimigodhi vachange vachiitawo misangano vari kuBulawayo vachikurukura nenyaya dzematambudziko avari kusangana nawo. Misangano iyi iri kutarisirwa kubuda nezvisungo zvichazosvitswawo kuvatungamiri venyika dzemuSADC.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaInternet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Mutungamiri weZANU PF uye vari mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe varatidza kushushikana zvikuru nekurwira masimba kuri kuitika mubato ravo. Vachitaura pakuvhura zviri pamutemo musangano weWomen's League muHarare, vaMugabe vati kudhonzerana masimba kuri kuitika mubato kuri kuuraya bato. Vatiwo vari kuzviziva kuti kune vanhu vari kutenga madzimai pamwe nevechidiki kuitira kuti vazovhoterwa paCongress huru ichaitwa muna zvita. VaMugabe vati madzimai anofanirwa kuzvifungira kwete kushandiswa nevanhu vanokara masimba.
Kuti iye zvino tichivamba neYouth League
yatakapedza mazuva mari apfuura nepan women's league nekuma province kwese kune vari kushereketa iye zvino vachida urongwa hwokuti vanozobuda ikoko vanobuda muno vasarudzwa kuti ndivo vakuru ndivo vachazonge vachienda kakukongresi kunomirira vazhinji vose kuti ivavo vanosarudzwa vave vanhu vanotisapota isu kuti mangwana acho kukongresi tizovhoterwa ndonyaya dziripo tine ndizvo zvatiri kuona izvo zviri kuitika saka imi mongochenjerawo kana muchida kuitwa zvinhu kukasungata zvorudzirworwo zvokuiswa makasho muhuro mugonzeya kuti munoramba makatikwamira tasvika kukongresi mozoziva zvokuita zvinenge zvazvenyu zvokuti mabvuma kutengwa mabvuma kushandiswa
vamugabe vatiwo kupesana kuri mubato kwakafanana neutsotsi musangano wemadzimai uri kutarisirwa kudoma mudzimai wavamugabe amai Grace Mugabe kuti vave munyori weWomen's League sezvo dzimwe nhengo dzeWomen's League dziri kuda kuti vatore chinzvimbo ichi asi izvi zviri kupikiswa nevamwe vanoti pasi pemutemo webato amai Mugabe havakodziri kuti vakwikwidze asi munyori wesangano remadzimai muzano pf muzvaro opa muchinguri vanoti vakazvipira kusiya chigaro ichi kuitira kuti amai Grace Mugabe vachitore hazvisati zvabuda pachena kuti politibiro yezano pf ichatambira here amai Mugabe yosendeka mirau yesarudzo apo musangano wechimakumi matatu neina wesangano remubatanidzwa wenyika dzekuchamhembe kweafrica sadic uri kuitirwa kuvictoria falls muzimbabwe mutungamiri wenyika varobert mugabe vanotarisirwa kutorawo usachigaro hwesangano iri kwegore rimwe chete kutora chigaro kwezimbabwe kunouyawo nebasa rakawanda rakaita sekukokera misangano ine chekuita nesangano iri asi vamwe vanoona kutora chigaro kwezimbabwe sekuchakanganisa nyaya dzekunzwikwa kwezvinyunyuto zvavo nesangano iri bato remdct pamwe nemamwe masangano akazvimirira vanga vachida kuti nyaya yezimbabwe izeyiwewo pamusangano uyu asi sadiki inonzi yakatozivisa kare kuti nyaya yezimbabwe haisi paurongwa mukuzeya nezvemusangano wesadic uyu pamwe nekutora chigaro kwezimbabwe tabata mutauriri wemdct vadouglas mwonzora pamwe nasachigaro wezano pf kudunhu reuk vanik mangwana tatanga nekubvunza vamwonzora kuti vanoona sei nezvekuve sachigaro kwavamugabe
chekutanga ndechekuti matambudziko ezimbabwe haasati apera kunyanyanyanya zvine chekuita nekubiwa kwesarudzo pamwe chete nenyaya yesecurity saka kuti Zimbabwe ine rekodi yemaelections ayo igotungamira dzimwe nyika zvinhu zvinotinetsei nokuti imba yezimbabwe haina kuchena haina kunyatsojeka saka zvanga zvakanaka kuti patungamirwe nenyika dzisina zvipomerwa dzazvinazvo but pari zvino maelections akabiwa upfumi hwenyika hausi kufamba zvakanaka hapana national healing iripo muzimbabwe uyezve pane tambudziko remaelection kutaura kwatinoita iko zvino izvi kune problem yekuti constitution yatakanyora haisi kutevedzerwa nemazvo saka nyika yakadaro zvinenge zvichinetsa kuti igotungamira dzimwe
vamangwana nyaya iri mudariro iyo munoti iwo pamwe nemashoko ataurwawo navamwonzura
matambudziko avari kutaura ese ayo ari kukonzerwa nairo dambudziko rokuti ivo havasi kugamuchira hurumende iripo havasi kugamuchira kuti bato riri kutungamirira hurumende rakavakunda pasarudzo inova ndo dambudziko raakuita muafrica rokuti hakuna anombobvuma kuti ndarohwa kana kunenge kwakaita sana zambia chaiko kwokuti vanhu vanoti zvinhu zvanga zvakachena munombonzwa panomboita makakarakakara vomboti bodo hatina kurohwa saka ndo dambudziko iroro saka nyika haingakwanisi kuenderera mberi inoramba yakaroverwa iri pahoko yokunzi hurumende iripo haisi hurumende yamazvokwadi. Saka matambudziko anowana munyika nokuda kwaizvozvo, nekuti hatisi kubuda muchiyero ichocho. Ngatibudei muchiyero ichocho, tiende muchiyero chokugadzira upfumi hwenyika, tichiende muyero yokuenzanisa mirawo yese vari kutaurira maererano nebumbiro guru remutemo ravakadai kunyora zvakanaka nakawanda.
Vamonzora, tinoona kuti imi sebato manga muine urongwa hwekuti musvitsewo zvinyunyuto zvenyu kusangano reSADC, asi tinonzwa kuti SADC iri kuti haisi kukwanisa kunge ichizeya nyaya yeZimbabwe. Zvingava nechekuita here nekutungamira kwaakuita Zimbabwe musangano?
Kunyatsoziva zvedu, asi isu gwaro redu tiri kuriendesa kumaheads of state ese emusadhak vese tiri kuvapa gwaro iroro, zvisinei nokuti mumusangano macho hatisi kunogara isusu. Tine zvinyunyuto zvakati kuti. Chekutanga ndechekuti SADC ndiyo yakaita broker yatinoti global political agreement. Paglobal political agreement panga paine zvinhu zvaifanira kuitwa neZimbabwe. So muenzanisa kwaifanira kugadzirwa nyaya yebumbiro remutemo. Asi tikuona kuti bumbiro remutemo iroro harisi kuteedzerwa. Izvozvo hazvinei nekuti MDC inobvumirana kuti Zanu yakahwina here kana kuti yakaruza. Saka outstanding issue yekuti vanhu veSADC vakatidetsera kuti tisvike pachirongwa chekunyora bumbiro remutemo vange vachidhila nenyaya iyoyo.
Vamangwana.
Vamangwana kutaura kwavo kunohwikwa zvomene. Chakunetsa panapa ndechekuti kana tatine hurumende yamasanganiswa zvayanga iri, patingati payanga yakananga ndepekuti pave nebumbiro remutemo. Zvino hamungati imimi kana mukaenda kuSADC anova ndiyo maenzaniso pamuchato. Maenda kuna maenzanise pamuchato. Akuenzanisai, maakutoda kuti muchato uya utongwe namaenzanise yenyu. Maakuti kuti nhasi ndicharara nemukadzi wangu zvakuda maenzanise. Nhasi ndicharanga mwana wangu zvakuda maenzanise. Aiwa, hatidero. Kana maenda kumaina maenzanisa inova SADC mukapedza ikoko mukange masi kana matienzanisa tisvitsei pakuti. Kana masvitsa pakuti ipo panova mutemo. Izvi zvese zvavakuitika zvava zvedu zvomunyika. Kuti kana paine zvigunun'una nechii ngatichigadzirisanai. Nokuti tisati tatomboenda kure dare guru reConcord rakaiswa kudhara. Ndoo ratinoshanda nawo ikoko iroro kana kwangogadziriswa chete. Zvimwe zvese zvavakuitika ndoo maadjudicators edu omunyika. Ndoo kwatakufanira kushanda tiri muprocess yedu yejudicial system. Ndoo iri kwatinofanira kuenda. Hatinangoramitimbi tinoita mhanya, tingava nyika yakaita sei.
Vanga vari sachigaro weZANU PF muUK vaNick Mangwana vari parunare kwakare kuBritain. Manzwawo zvakare kubva kumutauriri weMDCT vaDouglas Mwonzora vari parunare muHarare neStudio 7.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa zvinoreva kutora chigaro chasachigaro weSADC kuri kuitwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
Kana muchida kupinda muchirongwa, titumirei matext message panhamba inoti 001-202-465-0318 muchitiudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai kuti mutaure pfungwa dzenyu pano paLive Talk.
Tine urombo vateereri muchirongwa chedu cheLive Talk nhasi. Tinenge tichitarisa nyaya dzemadzimai zviri kunetsa madzimai angava ari muZimbabwe kana ari kuno kunze kwenyika mudiaspora pachirongwa cheWomen's Roundtable. Tine urombo ipapo. Kunyangwe hazvo zvinhu zvakaoma munyika, makambani akanyorera kupiwa maresinesi ekutepfenyura ari mumatunhu eHarare neBulawayo anoti achaita zvose zvaanokwanisa kuita kuti zvinhu zvifambe kana achinge apiwa maresinesi aya. Hurumende iri kuda kupa maresinesi maviri ekuti makambani atepfenyure ari muHarare neBulawayo. Vane ruzivo vanoti panodiwa mazana matatu ezviuru zvemadhora kuti vanhu vakwanise kuvaka nzvimbo yekutepfenyurira. Mari iyi inonzi yakawanda zvikuru sezvo makambani mazhinji ari kuomerwa nezvinhu. Imwe yemakambani akanyorera resinesi ndeye Alpha Media Holdings, iyo ine mapepanhau ane chitsama munyika, iyo inoti yakazvipira kupinda mubhizimisi rekutepfenyura. Mamwe makambani akanyorerawo anosanganisira Skies FM, Skies Metro, Breeze FM nemamwe. Gibbs Dube Studio 7 aita hurukuro nemukuru weVoice of the People vaJohn Masuku kuti tinzwe maonero avo panyaya yenhepfenyuro dziri kuda kupiwa maresinesi idzi.
kuvhura zviteshi zvemitemiro chinhu chakanaka chaizvo kuzvi kana kuvavhurwa mikana iyoyo vanhu hongu ngavanyorere kuti vavhure zviteshi zvakasiyana siyana asi chakangooma kunyanya zviteshi zvamuri kutaura izvozvi zvakazvimirira zvega zvinowana mari kubva kumabhizinesi ndezvekuti upfumi hwedu hwakati hondomukei zviya zvekuti mari iya yatinotarisira kuti iwanikwe kubva muzviteshi zveadvertising inenge iri pasi nokuti makambani mazhinji maindastri mazhinji akavharwa vanhu kana makambani iwayo vari kutarisira kushandisa mari shomanana kune zvimwe zvinhu kune kuti vavhure makambani vapepanhau kana kuti mipfenyuro asi varipo vagara vaine mari kubva kune mamwe mabhizinesi vangade kushandisa mari idzodzo kuvhura zviteshi zvemepemiro asi chakafanira kuitika ndechekuti munguva shomanana vakafanira kunge vakukwanisa kuwana mari iyo yokunhepemiro dzavanenge vavhura kuitira kuti vadzosere mari dzemamwe mabhizinesi avanenge vatorera mari kuti vavhure nhepemiro asi zvikasadaro zvinoreva kuti mabhizinesi ese anenge asingafambe zvakanaka semuenzaniso kana uri mudii womombe ukadzitengesa uchiti ndakunovhura nhepfenyuro unongoziva kuti kana yazovhurwa nhepfenyuro iya mari yacho yodzorerwa kuti uri uchinotenga dzimwe mombe dzako bhizinesi rako remombe rofambira mberi renhepfenyuro rofambira mberi
kunodiwa mari yokuti munhu avhure siteshi yenhepfenyuro
iko kuvhura zviteshi kunodawo mari yakawanda chekutanga pakunyorera kuvhura siteshi unotodawo mari yakawanda nokuti kungotumira mapepa kuti ndanyorerawo inini unotumira ne 2500 United States dollars wotozoshedzwa papa paunobvunzurudzwa kuti uchazvifambisa sei unobhadharawo ine mari inosvika kuma 7500 dollars watobhadhara 10000 dollars usati waendera mberi dzimweni dzenguva unogona kubudirira dzimweni dzenguva wotadza chitakambozviita tikatombowabhadhara ma 10000 dollars asi hatina kubudirira mari zvinesi akatwa kune vamwe asi ndozvazvinoita mumakwikwi unozozvitarisawo izvozvo wochizotarisa kuti uchazoda kubhadharawo mari yematransmitter uchazoda kutengawo mastudio uchazodawo vanhu vanoshanda kunhepfenyuro iyoyo mari yese iyoyo haisi mari inobva kumadhona haisi mari yekunhonga
Wanga vari mukuru weRadio VOP vaJohn Masuku vari parunare muHarare vachitaura naGibbs Dube weStudio 7
Chirongwa chekurapa maziso pachena chiri kuitwa paSt Paul's Mission Musame chinonzi chiri kufamba zvakanaka uye uwandu hwevari kuda kubatsirwa hwakapfurikidza zvanga zvakatarisirwa. Marvelous Muhlanganya weStudio 7 ataura navamuzvodza kuti tinzwe maonero avo.
Zvirongwa zvakadai zvakanakira hama dzedu kuti vaye vasinawo mari vari kutambura vari kumamisha vagonewo kurapwa pachena zvichivabatsirawo kuti kune vamwe vanoti nekukura maziso anenge asisaone zvakanaka vamwe vane zvinomera mumaziso tsanga zvinhu zvakadaro zvino ukaona zvirongwa zvakadaro zvichikwanisa kubatsira vanhu chinhu chakanaka zvikuru taitokurudzirawo kuti dai hurumende yadaro yagona kuti vatipa zvirongwa zvakadaro mumakliniki edu akawanda kuti vanhu vedu vabatsirike
pane vamambo zeya navo here vari ikoko vati vari kuona chirongwa ichi chichibatsira nharaunda iyoyi
hongu variko pane vanga atonditumiro pamawhatsapp edu mazuva anaya vachingotiwo hazviri kubatsira nekuti kune vamwe vakatoparwa maziso vari kutobatsirika nazvo saka chirongwa chakanaka zvikuru tiringokurudzira kudai zvaramba zvakadaro kuti vanhu vabatsirike vakakwanisa kutiisirwo mune dzimwe nzvimbo vanhu vachikwanisa kunoona vana chiremba vamwe vachipiwa magirazi ekuti vagone kuona zvekare nekuti hapana chinhu chakaoma sekuzotadza kuona nechinhu chinogona kurapika
tataurawo nevamwe chiremba vari pachirongwa ichochi vachiti ivo huwandu hwevanhu vanga vari pachirongwa ichi hwavashamisa munofunga kuti hurumende ingakwanise here kuita zvirongwa zvakadai tichitarisa zvedu kuti pane chirongwa ichi pari zvino paMission Hospital iyo inowana rutsigiro kubva kumadzisvondo
hongu tinotarisira kuti hurumende dai yanga yagonawo kuti ivo mamishinari vanhu vanotibatsira zvikuru kubva kare tichikura mamishinari ndo vanhu vaibatsira hurumende zvakanyanya vaibatsira vanhu zvakanyanya kuburikidza nezvirongwa zvavo saka taingotiwo dai hurumende yedu yangodarowo kuti varambe vachikurudzira mamishinari kuti apinde munyika achibatsira vanhu zvichidaro kuti vanhu vedu vakwanisewo kurapika nekubatsirwa mune zvavanenge vachinetseka nazvo muupenyu
vanga vari mugari wekwamusami vaStan Mudzona vachitaura namavelous Muhlanganya uye vari muSouth Africa
Sezo nguwa ya deapira, regaiti mbota arsamsuri na uzwa kare.
Vatungamiri wenyika dze musadiki vokurudzirwa kuremekedza kodzero dzevanhu pavachaita musangano wavo mukupera kwesvondo.
Vamugabe vochema-chema nezviri kuitika mubato ravo.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokuonekai ine mufaro ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Jonga na Sandra Nyaira.